Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 30 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende yedu yanga isiri kunyanya kukoshesa kudzivirirwa kwecoronavirus. Tanga tichiona mapurisa anga achifamba mudzimotikari dzavo vasina kupfeka mamaski, uyezve vakatsikunyikidzana vanofamba vakawanda.
Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wasvika pazviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nevana, kana kuti 574.
Taongorora tikaona kuti ayo chokwadi kumacenters kuri kuitwa matemperature check, kuri kuitwa sanitization, vana vakapfeka mamaski uye mumaexam rooms social distancing iri kuongororwa. Saka tiri kufara chaizvo.
Vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanonzi vakwanisa kunyora bvunzo dzavo nhasi munyika yose. Mukuru anoona nezvemabasa musangano remasvingo Center for Research and Development vaEfrem Mutombeni vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndive mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti pane mapurisa mashanu akabatwa neCOVID-19 pavanhu vanomwe vakaonekwa vaine chirwere chinezuro. Vamwe vaviri vakabva kuNamibia. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wasvika pazviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nevana, kana kuti 574. Vanhu vapora vawedzerawo kusvika pazana nemakumi mashanu nevaviri, kana kuti 152. Vafa vachiri vanomwe mushure mekunge mumwe mudzimai wekubulawayo ashaya nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vavhenekwa kuonekwa kuti vane chirwere checovid-19 here muZimbabwe kusvika nezuro hwakasvika pazviuru makumi matanhatu nezvinomwe zvine zana nevashanu. Kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 kuri kuuya apo vamwe vashandi vemuzvipatara kusanganisira vana chiremba navana mukoti vari kurangwa mabasa vachiti havasi kufara nemari yavari kutambiriswa yeZimbabwe isisina chainotenga. Nhasi sangano revakoti reZimbabwe Nurses Council rakurudzira vashoma vachiri kuenda kumabasa mumaguta nevari kumaruwa kuti vakande mapadza pasi, sezvo hurumende isiri kuratidza chido chekutaura navo kubva zvavatanga kurangwa mabasa vhiki rapera. Mumwe chiremba Dr. Edgar Munatsi vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti havasi kushamisika kuti pane mapurisa abatwa necoronavirus.
Kunzi pane mapurisa mashanu abatwa nechirwere checoronavirus hazvinyanyi kushamisa, nekuti hurumende yedu yanga isiri kunyanya kukoshesa kudzivirirwa kwecoronavirus. Tanga tichiona mapurisa anga achifamba mudzimotikari dzavo vasina kupfeka mamaski, uyezve vakatsikunyikidzana vanofamba vakawanda mudzimotokari idzi. Saka izvi zvinoisa upenyu hwemapurisa padambudziko, and kana vachinge pane vabatwa chirwere chekorona kudai chinogona kutekeshera nekuda kwemashandiro avari kuita iwayo ekufamba mudzimotokari vakatsikunyikidzana uye vasingashandise mamaski sezvinokurudzirwa nemutemo.
Izvozvo kuti vabatawo chirwere ichi vari munyika zvinotiratidzeiwo panyaya iyai kupararira kwechirwere mumatunhu kana kuti community spread?
Izvi zvinoratidza kuti izvi takagara tichichema nazvo mazuva mazhinji apfuura, yatichiti hurumende iri kunonoka kuita inganzi pachirungu contact tracing, kuti munhu wese anenge abatwa ine chirwere chekorona, vanhu vese vakasangana navo zvekunge vari padhuze kutaura nyaya kukwazisana vanofanira kunge vachiongororwa nekukasira kuitira kuti chirwere chisaramba chichitekeshera. Asi izvi zvinoratidza kuti chirwere ichi chave kutowedzera kutekeshera, iyo even tisingatarisi mapurisa ewaya bedzi. Tiri kuonawo kuti vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairasi vasina kumbenge vabva kunze kwenyika. Manhamba acho ari kuita achiti wandei.
Pane dambudziko rei apa, tichionawo kuti vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa panguva ino, ivo uwandu hwacho huchiwedzera kudai?
Zvinoisa upenyu hwevanhu vazhinji mudambudziko, kwete kungoti vecoronavhairasi chete. Tinoziva isu kuti health system yedu yemuZimbabwe yagara izvozvi itori yakatogwadama nezvikonzero zvakawanda. Hakuna mishonga, vashandi vacho vashoma. Saka kana vachinge vakuzoramwa mabasa vasipo, zvinoreva kuti dambudziko ratowedzera.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Edgar Munatsi vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari parunhare kuBritain, uko vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro. Vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanodziva kwanisa kunyora bvunzo dzavo nhasi munyika yose. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanonzi vakwanisa kunonyora bvunzo dzechirungu nhasi munzvimbo dzakasiyana-siyana. Mumwe wevanhu ava muzvare hazvinei mukarati ava vanyora bvunzo pachikoro chemhanyame muchinhoi, vati vaona zvakakodzera kuti vanyore bvunzo nokuti vanga vakagadzirira, nekudaro havadi kupedza nguva nekunyoresa zvakare vachiti mari iri kunetsa.
Sesu vamwe tinenge tichitava vanhu vakuru, saka pamwe pacho patakatanga kudzidza kuna January tichizomboregera tangoda kuti tingonyora, because mari dzacho pamwe unenge usina, so unongoida kuti taitongoda kunyora.
Mumwe anyorera panzvimbo inochengeterwa vasungwa muchinhoi, vaMishek Basera, vati gadziriro yavo yekunyora yakakanganiswa zvikuru nekuda kwekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere checovid-19. VaBasera vanoti vainge vasingaungane vachiti zvakaita kuti vasasangane nevamwe kuti vaverenge nekudzidzisana.
Pane zvimwe zvinhu zvaunoziva kuti izvi zvinonetsa, zvoda kuti ukapedza syllabus on time mozvidzokera pane zviya zviya zvaunoziva kuti zvinodi zvinondinetsa. Saka iyo nguva yerevision takaishayiwa, takangozomhanyira unzi munzi wapedza syllabus chete, munzi wangopedza kubva uku kusvika uku, but nguva yerevision chaichaiwa for revision purpose yekuti takuda kuti tirevise tichidai tichidai, ndakaishayiwa. Vanhu vazhinji handingatini ndega nekuda kuti challenge iyo yakaiaffecta kunyanya mumatowni zvakanyanya.
Ongororo yaitwa neStudio 7 pachikoro chemhanyame inoratidza kuti pavana makumi mashanu nevanomwe vanga vachifanirwa kunyora bvunzo nhasi, vatanhatu chete ndivo vatadza kuuya kuzonyora. Pachikoro ichi vanga vachinyora bvunzo vanga vachipiwa maface mask, kugeza maoko, kuonekwa kuti muviri uri kupisa zvakadii, pamwe nekunyika bhutsu mumvura ine mushonga wekuuraya utachiona hwecoronavhairasi vasati vapinda mavanga vachinyorera bvunzo. Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, vaObed Masaraure, vati muzvikoro zvakawanda zvekumaruwa mudunhu reMashonaland East kwanga kusina zvikwanisiro zvakakwana zvekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Zvikoro zvinji zvatafamba kumaruwa taona, tikatarisa kumaShonaland East, taona ripoti yekuti wanga uchiti pazvinhu zvezvadadoma izvi wanga uchiwana chimwe chete kana zviviri, kureva kuti 50% compliance kana vashingirira chaizvo. Kumaruwa percentage wangu vana vaiuya kuzonyora, asi percentage yatakwanisa kuwana inosvika yanga iri lowest, yanga iri 45%.
Vatungamiri weZimbabwe Teachers Association vaSifiso Ndlovu vati panga paine mutsauko wakakura zvikuru pakati pezvikoro zvemumadhorobha nezvekumamisha, vachiti zvikoro zvemumaguta zvanga zviine zvikwanisiro asi zvekumamisha zvakawanda zvisina. Asi mutauriri webazi rinonyoresa bvunzo zvemuzvikoro munyika reZimbabwe School Examination Council, muzvari Nicolette Dlamini, vati vafara neuwandu hwevanhu vanyora bvunzo nhasi, vachiti vanosvika zvikamu zvinodarika makumi mapfumbamwe kubva muzana. Muzvari Dlamini vati bazi ravo raita zvose zvinodikanwa nezveutano munzvimbo dzanga dzichinyorerwa bvunzo munyika yose.
Saka isusu sezimuseki taongorora tikaona kuti aiwa chokwa di kuma centers kurukuitwa ma temperature check, kurukuitwa sanitization, vana vakapfeka ma mask uye muma exam rooms social distancing iri kuonekororo. Saka tiri kufara chaizvo.
Dare repamusoro rakanga ratura mutongo wekuti hurumende itange yapa zvikoro zvikwanisiro isati yati bvunzo dzinyorwe kuitira kuti pasave nekutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutongi wedare redzimhosva mumasvingo vaMboneni Ndlovu nhasi varamba kutambira chikumbiro chekubvisiswa mari yechibatiso chaitwa nemukuru anoona nezvemabasa musangano remasvingo Center for Research and Development vaiFrem Mutombeni avari kupomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
VaMutombeni vakasungwa musi wesvondo vachipomerwa mhosva yekutuka nekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivapomera mhosva yekutambudza vanhu munyika. Kweta ravaMutombeni vapatini murere vati vaMutombeni vanzi vadzoke kudare musi wa13 mwedzi unouya vachibva muchitokisi.
Vari kupomedzerwa mhosva yekuti pachirongo yavanoti undermining the authority of the president kauti insulting the president vachinziwo vakandoadressa musi wemugovera musi wechishanu vanonzi vakandoadressa vanhu vanga vari pakiu yemazuko paglow vachitaura kuti aiwa imimi nyaya inokunetsai yamuri kusafira nyaya yokuti vamunangagwa nevana vavo vari kuba mari. Saka ndomashoko avanonzi vakataura ndaanonzi undermining the authority of anonzi insulting the president. Saka takazovuya kukoti musi wa28 tichichema-chema kuti dai vapuwa chibatiso vapuwa bell kuti vatongwe vachibva panze. So mutongi wakati tiuye nhasi. Nhasi tauya magistrate vati waiwa vaMutombeni havagoni kuti vapuwe bell nemhaka yokuti vanotiza kana vachinge vapuwa bell.
Vamureri vati vave mubishi rekuisa chikumbiro ichi kudare repamusoro kuitira kuti vaMutombeni vabhadhariswe chibatiso kuita kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Muchuchisi wedare vaMauvin Mapako vati vaMutombeni vakatuka mutungamiriri wenyika pasi wechishanu chapfuura apo vakaudza vanhu vaive vakamirira bhazi rezupwo vapedza basa kuti vari kutambudzwa navamunangagwa pamwe nevanakomana vavo avo vari kubira nyika mari. Zvichakadaro vemasangano akazvimirira vanoti kukura kuri kuita uwandu hwenhengo dzavo dziri kusungwa kuri kuvashungurudza uye kuri kuita kuti vashande vachitya. Mumwe muriri wekodzero dzevanhu vaBrighton Ramos vanoti kunyimwa kwaita vaMutombeni mukana wekubvisa chebatiso kunovashungurudza nekuti vari kupomerwa mhosva isina maturo.
Iyi ndiyo inonzi state capture of judicial system yatiri kuona apa nekuti kutarisa mhosva yacho haina kana musoro. Haina uremu tutarisa zvekuti zvikonzero zviri kupuwa neestate zvekuti haana imba. Mutombeni munhu atori nepamba paanotogara. Is a director of an institution inotozikanwa. Saka dare ririkuratidza kuti harina riri kupane influence iri kubva kune mapoliticians vari kuti musamusunungura nekuti nyaya iyi haina kana musoro asi dare ramba rakabata mukomana uyu.
Nhengo yesangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazi vanai muzorodzi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa vemasangano akazvimiririra.
Kunyimwa kunyimwa chibatiso kwaMutombeni kunoshungurudza zvikuru sevarwiri vekodzero dzavanhu. Tiri kuona isu tichitobata basa rekuti tichiinda kuhigh court kuti magweta edu amhanye mhanye nebasa iroro kuti vaMutombeni vawane rusununguko kwavo nokuti tinoonasa kuti hapana mhosva yavakapara.
Munyori wesangano rinomirira vemasangano akazvimirira reNational Association of Non-Governmental Organizations kana kuti nango mumasvingo amai Lucia Masekisa vanoti vari kurwadziwa nezviri kuitika munyika zvekusunga vanorwira kodzero dzevanhu.
Isu sesangano reSouthern Region tiri kushushikana nekusungurudzwa kusungwa kwawedzera kuri kuitwa nenhengo dzemasangano akazvimirira uye vaturi venhau pamwe chete nevanopikisa. Tinoti kukodzero ikodzero dzavowo kuita basa vakasununguka. Tinoitawo kuti munyika mushandike muve nerunyararo hwejekerere. Tanga tichingokumbira kuvakuru vanoona nezverunyararo kuti vaone kuti chii chiri kuita kuti vanhu vashungurudzwe chichiri kuita kuti vashandi vashungurudzwe zvose tinongozvikumbira tinozviisa kune vanoona nezverunyararo vanoona nezvekodzero dzevanhu vanoona nedzekodzero dzevashandi kuti zviri kuita kuti vanhu vanyanye kushungurudzwa chii.
Studio 7 inokwanisa kunzwa gurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsangwa sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende remuchina rapasisa mutemo wakonzera mutauro unobata Hong Kong. Mutemo uyu waita kuti vanorwira kodzero dzevanhu pamwe neveruzhinji vabvise zvinhu zvavakaisa padande mutande resocial media izvo zvinogona kuti vasungwe nemutemo mutsva uyu. Muzinda weWhite House uri kuzvidzivirira panyaya yekuti sei usina kuzivisa pamashoko anoti chikwata chevasori vemuRussia vechiuto chakapa mubayiro wemari kuchikwata cheTaliban chiri muAfghanistan kuti chiuraye mauto emuAmerica ari muAfghanistan. Kumbovharwa kwemusika wekutengeserana weZimbabwe Stock Exchange nehurumende kwave kukonzera kusagadzikana munyaya dzezveupfumi munyika. Vamwe vachiti vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika vave kufunga kaviri. Asi hurumende inoti pane vamwe vari pamusika uyu vari kuvhiringidza upfumi. Mutoro wedu Now Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE vaJustin Bwoni vakanyora tsamba kune vanotenga nekutengesa pamusika uyu kuti vambomira kushanda vakamirira kunzwa kubva kuhurumende kuti remangwana ravo rakamira sei. Vanoti vatora danho iri mushure mekuzeya nebazi rezvemari neveSecurities and Exchange Commission of Zimbabwe mashoko ainge atumirwa nemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana ekuti vamire basa. Mumashoko avo kuvatori venhau vamangwana vakati hurumende ine umbowo hwekuti ZEC yaishanda nevenhare mbozha kuvhiringidza upfumi zvakanyanya nekutengesa mari dzekunze pamukoto uye kudziburitsa kunze zvisiri pamutemo. Nhengo yeZANU-PF vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda vanotsanangura zvinogona kunge zvakapa kuti hurumende ipindire.
Chakanyanya kuti Zimbabwe Stock Exchange inzi ivharwe pane yatinoti Old Mutual Implied Rate iyo inenge ichikombeya kuti share Old Mutual muZimbabwe rinotengeswa imwe mari kuLondon, imwe mari kuSouth Africa, imwe mari. Saka ukaita cross rate yacho iyo pane rate yaunobuda ukakombeya maprice iwayo ndiyo inonzi Old Mutual Implied Rate. Saka rate iyo yairamba ichingokwira nekuti ndiyo yachiramba ichitevedza vanhu ende vanhu vacho vava vari kuStock Exchange ndivanenge vachiti kuti no nemari yatokuona paOld Mutual Exchange Rate, it means Zim dollar versus US dollar inofanira kunge iri parate yakati. Saka zvinhu zvisiri linked to production kana to any science or anything. Vanhu vanenge vachingoita gambling and betting basically on a currency, which now puts pressure pa currency kuti currency vanhu vanenge vangoti next week inofanira kutodzikira futi. Nokuti kana wakazvitarisa hapana real excuse yekuti izoso mari yakunzi pa black market iri kunzi around 100 to 1 US dollar pa official 57. Right, the difference here is very difficult to explain. Nekuti ukatarisa ma needs akamitwa ne auction, the important needs of the country, that is fuel, medicines, equipment and chemicals, they were met by the Reserve Bank. And anyone wants currency officially anofanira kunge achinoisa bid yake so that price inofanira kukwira. Asi kana ikasvika pa 57, it means black market rate inofanira kunge iri around that range, at least ikaita kana kuti say 60, that is reasonable. But kana yakuenda kuma100 hazvina kana any excuse or justification.
Asi mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti zviri kuitwa nehurumende hazvina kujeka.
Tatinoziva ndechekuti regulator weStock Exchange iSecurities and Exchange Commission. Securities and Exchange Commission haina zvayati yataura. Minister of Finance haana zvaati ataura. Saka hatisi kunyatsoziva chikonzero yezvinangwa zvesuspension iyoyi, asi zvatinoziva ndezvekuti Stock Exchange platform inoitwa mainvestments nemainstitution akasiyana-siyana nemaindividuals, mapension fund nemainvestor mamwe anobva kunze kwenyika. Saka kususpendwa kwayo kunogona kuita kuti mainvestors vave nedzimwe pfungwa kana kuti vasavimbe nestock exchange zvikonzera kuti isashande zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti Zimbabwe iri kuzvisikira moto muziso.
Zviri kuratidza Zimbabwe haisiri serious about my property rights. Saka my investor achatanga kutiza Zimbabwe nekuti mangwana vanongomuka pane mutemo kuti mari yenyu haisiko. Kune vamwe vanhu vanga vakatenga mashares vachida kuchengetedza mari yavo kuinflation. Zvava kureva kuti mari yavo yava panjodzi nekuti haichina value yachawana sinzi zvamiswa. Chimwewo ndechekuti stock market inowana anonzi maportfolio investments. Anobva kunze kwenyika vachivatenga mashares edu nekuti it's an international stock exchange. Saka zviri kureva kuti tatovhara so tatovhara nemainvestments ivaya. Iriyo nguva yatiri kuda mainvestments kuti auye munyika kuti nyika iende mberi.
Zimbabwe Stock Exchange inoshanda yakazvimiririra uye yakapedzisira kumiswa kushanda muna 2008 apo mitengo yezvinhu kana kuti inflation yainge yakwira zvakanyanya kusvika pamabhiriyoni mazana mashanu kubva muzana kana kuti 500 billion. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Kwasai mose vatereri vostudio 7 vanoterera, tinoti makadini ndoitwa mai moyo. Ndiri muno muPretoria kuMamelodi. Ndongokurudzira hwangu kuvanhu vanogara muno muSouth Africa sezvo tichiona chirwere chiri kunyanya kukwira every day. Vari kurwara, vari kufa. Sezvo president vakati izvoni zvavo mumaoko enyu, havasinei nokutumira mapurisa kana kutumira masoja. Saka tinokurudzira hama neshamwari kuti please support, zvichengetedzei. Isai mamasiki enyu sezvinorehwa, gezai maoko, sanitizai. Musanyaofarira zvikuru sei makawandiwa kuenda kumashopu. Enda kushopu ziva kuti pane zvinhu zviri special zvaunoda undoita nokuti chokwadi chirwere chiri kuuraya. Pakutanga vanhu vanga vachiona kunge aiwa inhema, asi izvezvizvi wakutoona kuti nemunhu waunoziva umwe wakabatwa nacho. Saka please tevedzerai mutemo, garai mudzimba dzenyu, musabuda pasina zvakakosha zvamunoda kuita nokuti chirwere chiri kupedza vanhu. Uye zvino vanofamba futi vachienda kumusha nedzimwe nzira dzisina kumira zvakanaka, muchandosiyira vanhu kumusha zvinhu zvikaoma. Saka please tinokumbirisa nemwoyo waMwari kuti vanhu vaMwari dei mazamawo kuteerera. Ende chiri kutonzi chichatowedzera kudarika zvachiri kuita. Saka tinokumbira vanhu muzvibate, muzvidzivirire tisingakanganwi kunamata. Ngatinamatirei kuti chirwere ichi chisadarika neupenyu hwedu. Zvichida chichazopera newe uchinge wapera newewo. Saka tinokumbirawo kuna Mwari kuti Mwari vatiitire nyasha.
Munofara here vanhu vaMwari? Stay safe, don't forget to sanitize and take the precautions of COVID-19. Gara mumba iwe, keza maoko iwe. This is my titi, Baba titi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Mashoko anotevera anoburisa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muAsia. Chakanakira Asia, chakanakira United States. Vakadaro muzvare Gloria Steele, mutevedzeri mukuru kune vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUS Agents for International Development kana kuti USAID mudunhu reAsia. Chinangwa chedu muAsia vanotsanangura muhurukuro yavachangobva kuita ndechekubatsira kuti vabudirire kusununguka nekuvhurika uye kuvabatsira kukwanisa kuzviriritira. USAID yakanyanya kubudirira mukubatsira Vietnam kusimudzira kukwikwidza kwavo nekuwedzera jekerere nekuvandudza mafambisiro ezvemabhizimusi munyika iyi. Vanodaro muzvare Steele.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region. They have demonstrated the highest increase in terms of the WEF's.
Vietnam yava imwe yenyika dziri kusimukira nekukasika tichitarisa mune zveupfumi mudunhu iri varatidza kuwedzera zvakanyanyisa tichitarisa kukwikwidzana kweWEF World Economic Forum pachidano mudunhu iri uye izvi zvine zvazvakakonzera kune zvose vanhu vemuVietnam munyaya dzekurarama kwavo pamwe nemisika yeUnited States.
MuIndonesia, USAID yanga ichitungamirira mukusimudzira bandiko remhando dzemoto. Vakadaro mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzvare Steel.
We have been working with Indonesia, particularly in the energy sector, and they have been able to
tangatisingashanda neIndonesia zvikuru mumhando dzemoto uye vanga vasingakwanisewo kushanda kugadzira mitemo yavo zvekuti pakave neshanduko yakawanda nebudiriro mukuvandudza bandiko remhando dzemoto kuti rive rechizvino zvino. Zvakare izvi zvakabatsira senzira yekubudirira yakanaka kwete kune vemuIndonesia vakadyara mari dzavo chete asi kune vekuUnited States vakadyarawo mari dzavo.
MuPhilippines, USAID yatsigira budiriro yekutengeserana neumhizha hwepamadandemutande kana kuti e-commerce nezvirongwa zvebudiriro mune zvekuchengeta mari pachishandiswa nharembozha. Izvo zvabatsira vanhu vasingakwanisi kuenda kumabhanga kushandisa nharembozha dzavo kuchengetedza mari dzavo. Zvakazokura kuve chirongwa chekubhadhara nedandemutande izvo zvave kushandiswa kwete mukutengeserana chete asi mukugoverwa kwerubatsiro kune vanoshaya vari munyika iyi. USAID icharamba ichibatsira nyika dzemuAsia kuti dzive dzinozvimirira mune zveupfumi kuburikidza nekugadzira mashandiro anokurudzira budiriro yevakazvimirira. Muzvare Steel vakati USAID iri kuronga kushanda nedzihurumende kugadzira mitemo yavo kuitira kuti ibvumidze kupindawo kwevakazvimirira uye panenge paine nhandare yakaenzana kuitira kuti makambani akazvimirira ashande zviri pamutemo. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Kana muine zvamunoda kutaura, tapota nyorerai kueditorials VOA Washington DC 20237 USA. Munokwanisa kupa pfungwa dzenyu pamwe nekutarisa mashoko ose ataburitsa papeji reVOA Editorials kana kuenda www.voanews.com/editorials.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yechirwere checoronavirus, icho chabata vanhu vanodarika mazana mashanu munyika. Tiri kutarisawo hurukuro dziri kuitwa pamusoro pezvekuvandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill 2. Muri Zimbabwe, musakangane kuteerera chirongwa ichi, nhasi manheru na 8 PM.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwasvika pazviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nevana kana kuti 574. Vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanonzi vakwanisa kunyora bvunzo dzavo nhasi munyika yose. Mukuru anoona nezvemabasa musangano remasvingo Center for Research and Development vaEfrem Mutombeni vane nyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.